tingati maimujuru kubudikidza nemagweta avo vakanyorera gwaro musi wechisanu chadarika kuhofisi yemutungamiri wenyika vamunangagwa. Chinhu chechikuru pane zvimwe zvavari kuda kutarisira kuti zvinge zvichiitwa, takamira takatarisa PRC People's Rainbow Coalition, inyaya dzekuti mauto eZimbabwe dai zvichibvira adudzire ruzhinji ruchinzwa kuti whoever anonzi ahwina musarudzi havaneni chekuita kana kuzopindira kuti tinoda uyu kana kuti kwete, tiri kuti masoja ngaagare kumabharaki. Uyezve macivilians vatingati vanhu vasiri mauto ndovoitazve matongerwo enyika. Pakati pazvo zvakakosha sei, pane nyaya dzekuona kuti mapepa atingati mamedia reforms, both electronic neprint, zvimwe zvinhu zvinowanikwa nemapato esanopikisa kana zviri zvehurumende zvisave zvichinzendere bato rimwe chete, uye kuti materevhizheni vanhu veopposition vakwanise kunge vachibudawo ipapo vachitaurawo zvido zvavo nekunyunyuta, uye zvavanotarisira kuti Zimbabwe yavanoda ndeipi, zvisinganzi zvinongoburisa ZANU-PF yega. Saka tingangoti ndezvakawanda zvatiri kutarisira kuti dai zvachinjwa, zvinosanganisira nokuti mauta hapano kunge ari mune zvekusarudzo dzinogadzirwa sei uye dzinoitwa sei pakati pezvimwe.
Kusvika pari zvino matimawana here mhinduro kubva kuna vamunangagwa?
Aiwa, tingangotaura kuti isu hedu mukati mekuti pfungwa idzi dzaitaurwa dziri pamisangano yakasiyana siyana, asi sevanhu vakaendesa chinyorwa chavo musi wechisanu chadarika hatina mhinduro yatati tawana. Asi tikutarisirawo kuti potse potse dzimwe dzenguva neiro svondo nyowani ratapinda iri tinogona kunge tichiwana mhindurowo.
Vamunangagwa vanga vachiti vari kuda kuzoita musangano nemapato ose anopikisa munyika umo, mati makokwa here? Muri kuziva kuti uri kufamba sei uye unenge uchitaura nezvei?
Izvo zve chinangwa ichocho zvinhu zvatinongonzwawo ari makuhwa anotaurwawo kubva kunzira dzakasiyana siyana nenzvimbo. Asi isu sevanhu ndingataure zvikuru sei takanangana nePRC uye chero nemutungamiri weNPP naimujuru, hatina kukokwa, hatisati taona invitation yerudzi rworwo.
Mungati here kusvika pari zvino zvaitwa neZEC zvinokwanisa kukupai chivimbo chekuti sarudzo dzinoitwa mune zvakanaka nezvimwe zvichemo zvamataura izvi?
Isu tatingangoti pane zviri kuitwa neZEC izvozvi, munoziva rwendo kuti tiwane nesarudzo dzinonzi dzakasununguka, uyezve rwendo rwega rwega pane parinotangira. Hongu tingati ZEC iri kuratidza kuti chido nechinangwa zviripo zvinoratidza kuti gwara kune kwariri kuenda, asi hatingamhanyi hedu kutaura kuti pane zvabva zvaiitwa zvakadzika dzika zvinoratidza kuti sadzo ine upunduso mangwana.